musangano wedu wafamba zvakanaka chaizvo. Chekutanga tafara zvikuru kuva nemumwe wedu anobva muZimbabwe. Kutungamirira Africa yose muILO and kutungamirira kwacho kuchi-include kuma Arab region. Titaurirai kuti Africa separate ye third world ine dambudziko roupfumi and ILO inoda kubata ne third world yose kupromota the decent work program. Inova iyo the four pillars dzakabata ILO for this 15-year program.
Tichitarisa pakukurukura kwamaita zvizvikuru zvamabata-bata.
Ku social dialogue hurukuro pakati pehurumende vashandi nevashandirwi ndozvataona sezvinhu zvikuru zviri kudiwa muZimbabwe iko zvino. Tiri kuita mvenge-mvenge mumwe nomwe achienda kwake. Asi apa takananga chinangwa chimwe chete chokuti tobudisa sei Zimbabwe kubva mumatambudziko eupfumi ainawo iko zvino. Dai kuri kuti panogarwa pasi vanhu vakataurirana pamwe maizogona kufamba kufamba nenzira imwe chete mese pamwe chete.
Tichitarisa zvamakurukura izvi nezvimwe zvatinotarisirawo kuti zvingadai zvakurukurwawo nevamwe vasangana nawo, munofunga kuti zvinozobatsira here mune ramangwana tichiona kuti kuILO vagara vanhu vachingogunun'una nemabatiro anoitwa vashandi muZimbabwe?
Chandifadza ini ndechekuti vachuma vativo vari kunosangana nemabato matatu emuZimbabwe, government nemaemployers nemaworkers kuGeneva paInternational Labour Conference. And that hurumende yanga yapa chitsidzo chekuti vachazenge vakuinda kuGeneva vane kuziva kuti hurongwa hwekutaurirana patripartite negotiating forum hunenge hwasvika pati.